Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino tava nemari yedu, and what is important ndezvekuti let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru, ndiyo mari yedu yatovapo, takuenda mberi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yezviki. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kuKaroi mudunhu reMashonaland West. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG, iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi, iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji. Asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika kwete kungoshandura mazita emari. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvimunyika, gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti,
I've been seeing stories on social media, people say the central bank wants to convert our national currencies into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Hayo manyepo, sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka, dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG 13.40 kana kuti $1 = 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa, nekuti 18 rand inokwanisa kutenga $1. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa musoro uteme chii kuti Zim dollar ishaye basa muZimbabwe? Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka, parallel market rate haisi kukondroleka, inyaya yekuti hatina production, ndozvaita kuti currency yedu ishaye huremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete, nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya, iko zvino kune vatsva vauyava. Saka tiri kuita kunge tiri kungotenderera pachinhu kuti meri go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora re remunyika iro ranga roita muramba mhuru uye richipera simba asi nyanzvi inongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanozviramba
yato gena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yakonvertwa at a rate of 13 iwewe ultimately ndiwo uchanyanyo benefita zvakanyanya panezvo.
Imwe unyanzvi inongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuti matanho atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
But I want to limit the central bank borrowing, central bank spending. Uyo zvakare even money supply, reserve money. I want to get limited zvakare. Zvinogona kuunza kudzikama muekonomi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika vaClemence Chiduwa vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu inflation munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidzimanwa ne market and tine ma reserves akakwana to support the exchange rate hakuna ma movements anenge achiita isiti kutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavuna mushaya vanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva makumi maviri nerimwe kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raipa rubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi. VaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhuwo zvavo muGaza pamwe nevemasangano anopa rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Muhurukuro yavo vaBiden vanonzivo vakataurira vaNetanyahu kuti kuenda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael ruchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi ekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika.
Sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana, chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita? Rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yanga ichibatsira nayo.
VaNetanyahu vachateerera here?
Tinoona kuti maitiro vaNetanyahu vari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zviri kutaurwa navaBiden. Ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechijudha vakawanda vari muno muAmerica, vakawanda muhurumende yavaBiden, ivoyo vakawanda muCongress kunyanya vechiRepublican vachavatsigira uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varambi vachiomesera Israel nokuti vanhu vechijudha muno muAmerica vagara vanozivikanwa kuti ndo vakabata mari, ndo vakabata zvekufambisa kwemashoko yatingati media and communication. Saka vaBiden havagone kuramba vachigumbura vechijudha nokuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatakatarisana nayo uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechijudha. Nyaya yekugaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo. Tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo takatarisana nadzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington natanonoka wande weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore 10 kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statues Also Breed rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces azivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga pakauraisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekuzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbiwa ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezviminga mupinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kukaroyi mudunhu remashonaland west. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroyi ndiva Harrison Chokonya, vanorima vari papurazi rechokiadha riri pedyo nekaroyi.
Tokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisawo mapurazi efetilaiza, kuti takatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilaiza yangu. Zvino wakatengesa mombe tiri kutenga masaga 4, haukwanisi kutenga iyo mablenda ari kudhura.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu reHurungwe, amai Matilda Ngwerume, vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rineri challenge iri kunhekuti mamisha pacho chibage chachavo nechallenje kuti unotofanira kutowana
Mumwe murimi wekwarusape mudunhu reManicaland, vaGeorge Pasipamire, vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vaGeorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo, vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekutaura kuita mamembers vedu vari kuri kungowanika kuHarare ichokwadi kuti runogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoedza incident yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe, asi kumwe hatisatanyasa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaatuwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria, vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and Marketing Board TIMB nedonzvo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya irikutengwa zvakanaka, and yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamirira kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapiwe mari yavo yose ari madhora ekuAmerica kubhanga renyika reRBZ.
Ivo as growers vane maassociation avanawo, they need to take their issues vaendese through maassociation, then association will then represent them vaendese zvichemo zvavo kuRBZ. Because isusu is the season that we are guided by RBZ. Atisirisu tinouya nemitemo yekuti vagrowers dzese vagadzira 10-5-10-5. It's a directive from the
government. I have to change my phone. Kana kuti US 1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera, bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US $4.92 per kilogram. Uwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno unotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms, asi gore rino inotarisirwa kuwana gohwo rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vatereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndikandi neita vangoma. Ndada kuti ndipotaurawo maererano nenhauya ndakaona nezuro yapurezidendi weZANU-PF vamunangarwa vachiita sevaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bhururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wignell Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari neshekare asingabatsiri nyika, asingabatsiri kana mishonga muzvipatara, kubatsira kuisa kutenga chikafu sinzi nyika yakatarisana nezhara hombe? Ndatenda zvangu.
Makadi pa Studio 7, makadi. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya yekuti kwai iye chikafu ndinacho chokupa vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti ungavapindiri vekunze. Munoona vari baba chaivo here?
Makadi, ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe. Kusvikirawo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster, vekunze ngavapindirewo. Tinotenda Studio 7, ndokuti nesenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kutonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yapfunya chisero, zvinova zvinhu zvataingoimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu chakazara, zvazodai. Nhasi uno ndobva wakutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwanhemi yavo. Mukadoneta imimi 1 million US kuna nhemi yavo, munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari iyoda makatora makasapulaya chikafu samwe kune vamwe vandotambura, mungadi makabisira vanhu vakawanda, asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kuti umbotanga wafungawo pane zvauda kuita?
Zvino ndishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu purezidendi achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesta mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa nemadzi pati nyika ine nzara. Nhasi unowo mashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvinhu zvakakunakira, nhasi wakuti zvashati. Pane nguwangani yawapedza kuzvitaura. Haitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotamba nevazvikuru kuDzimba uku. Zvose zvose ndinoda kungodisaida, zvose zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, sinonsense. Nhasi unoma kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsiro kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasi de seven, muri sei apo, vajonga kandimire nevatononoka hwanja apo, vari sei apo.
Saka makazori chirongwa chemangwana ni matovharisa here kuzati rwadzisa vanhu zvati rwadzisa vanhu kuzosai chirongwa chemakuseni mazuva chirongwa chemakuseni mani totenda ino kuti panhau dzechokwadi apo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chemaCavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. Vamutetwa vanoti shuviro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Tine kuchaita kuti idzikire inyaya yekushaya vanhu vanotsigira lack of fantasy taane kana 20 zvitisina kana fantasy ende mukatarisa pese chanje pavanoita makombetina anoisina holiday kuti kutamba netimu dzemanagoriana blawas nyange vanhu vakatamba vanongoenda kumba ngori maoko haana kana medal kana wakatosiya medal unogona kuya isina kana kunyorwa. Mukatarisa kudhara seri tanga tine masportership vakashewo vanakodhas vanana yanana bolingazi tanga tine mapota zvaitwa kumatwendi chete asi izvozvo hakusina. Tine tiita kuti basketball idzikire inyaya yelekof transparency inahalidership izvi ari kuihana basketball yacho vanhu vanditotonga nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatfomu akawanda vanonyemudza vanoita se buti sometimes ndezvekuisikana mari chete havana kana basa vanhu vakangotorewo ebasketball bati havana kana mbobvira vakamba kana emutabisiti vakambobvira vahina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwanewo chiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anozi maprovinsi, maprovinsi ndiwo anonovhota asi dai vati maprovinsi arege kuvhota so basketball leadership vange kumaplayers ngauye vaite se vavhote because maleadership emaprovinsi anogona ngotenderwa netikari kana ndiye ndichachiprovhokati. Saka ndezvimwe zvinhu zvikuuraya mutambo maplayers anokanhina maningi ndo vanhu vanofanira kurana basketball vanofanira kuvhota ndo vanhu vanofanira kuita zvi because mukatarika kati muZimbabwe makabuda vatambi vane ndiri vanhu vakaita sana dinayani anana pixel chete anana tambudza izvenera makabuda anana rifiton vamunongora vati vamalonga mabasketball players yesana handina anasinda bati nenyaya yekuti vanhu vakutyona kuti ndoita mari basketball mari yedu iri mupesi yenzi here.
Tinoona kuti pane makwikwi makuru eBasketball League Africa iyo akaitangirwa kuCape Town muSouth Africa uye zvachange ari kuEgypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya? Tiona kuti mamumo mumakwikwi aya
avanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo weZim Dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti Star Actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Vangoma inini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumhangura. Vangoma hazvasitomburumuro bhazi pane shamwari yangu yakati hachi hatirizi tingoimbe. Ndopandakaita se kunakangoti harika tingoimbe pesayo zvanhu zvatopinda chi muroko.
Vakatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira zei?
Vabereki havasati vazviziva zvavo kuti nini zvinoimba bhozi inini handigare navo hameno kana vari vachizvizivawo kune vamwe kwavari ko.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu ndakatanga nini wenguti siyana nayo awa siyana nayo dawa chaka rimu business repeat dawa tu hoja kana kasi pamari ya kutasi ya uruku reporta
chakadarira ajiche mama manda singamira asimutua eiti chakatopara eiti jisema kutopara
matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Challenges atosangana nawo pakuimba paini handisati ndana manija kungozvita zvezvaudeti sadoko nongota challenge yongoti ndokunoshaya mari ndozvaa singe kana kuti ndandiefanda ngongonzi kundiri chinhu kupinda sokunoshaya kana kana mari yekunoapinda panguva iyoyo.
Vanoda kukubatai, vanokubatai kupi?
Vanoda kutibata, vanongonipata pa 071 081 813 310 rupa ndobatika ipapo.
Woza Friday, tombo kwenye ama gitare kamisha.
Mchizwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwa urukuru ya ifa na Melusi Nyawira aka star actor aliparunare kuchegutu na Ivanzi Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondorino uya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Zvongwe dia pera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwatadzisa Zimbabwe kukukwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mwina nditungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chana njani mchaga zomote siya sanga na kweza kusistwa Ngolesi sano ku Studio 7, mchaga 5 kumabasa 2024 Igama mchunga milinko mo Endabe nizetu la msanji Usipa lukulu omocha webanga helikulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabanu wetu le imali ye Zimbabwe encha esibizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe iZiG. Ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka. Kanti owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe engaba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe omutsha ibhanga le Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabanu namuhla wethule imali ye Zimbabwe entsha esibizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe iZiG. Umushabanu uthi imali ilohlonzi ukwedlula idola le Zimbabwe eselimiswe ukusebenza futhi uthi iZiG izaqeda ukukhwela kwentengo yempahla mahlayana njengalokho okwenzakalayo kulezi nsuku. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula umbiko wakhe omayelana nomhlahlandlela ukusetshenziswa kwemali lonyaka owe monetary policy statement, Umushabanu wazise ukuthi imali entsha le isihle yaqala ukusebenza namuhla. Uthi njalo imali ephepha imi kanje kule 1 ZiG, 2 ZiG, 5 ZiG, 10 ZiG, 20 ZiG, 50 ZiG, 100 ZiG, le 200 ZiG. Uthe njalo elitshe kule 0.5 ZiG le 0.25 ZiG zona athi zizakwethulwa ngokuya kwesikhathi. Umushabanu oqale umsebenzi njengosibalukhulu we-RBZ kunsukwana ezedluleyo uthe imali entsha le ilesisindo esikhulu ngoba idola leMelika elilodwa lithengwa ngamaZiG alitshumi lantathu 13.4 ngedola leZimbabwe eselesuliwe. Idola leMelika belithengwa ngamadola aphezu wangamatshumi amane 1.40 kusiya phezulu obekudala ukuthi intengo yezinto ikhwele njalo nje. Umushabanu uxwayise labo abagcine idola leZimbabwe leli elidala ukuthi balihambise emabhanga phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ukuze baphiwe amaZigi.
So, with effect from today, the 5th of April 2024, banks shall convert the current Zimbabwe dollar balances into the new currency, which shall be called the Zimbabwe Gold. Z, capital Z, small I, capital G, Zigi.
Kusukela namhlanje, amabhanga aza kuguqula imali yonke ibe yiZimbabwe Gold currency, iZigi namafitshane. Uqhubeke sithi ulethemba ukuba imali entsha le kayisoze ilahlekelwe isisindo mahlayana njengama bond notes futhi uthe izasebenza ndawonye ledola leMelika leRandi njengalokho obekuvele kusenzakala.
Banks are directed to rename all the Zimbabwe dollar accounts as Zika accounts. In other words, what used to be RTGS and operating under the RTGS platform is now Ziki.
Lapho kuguqulwa imali yonke eZimbabwe, amabhanga akhuthazwa ukuba aguqule yonke imali ibe yiZik kwele Zimbabwe.
Umushayabani ukhuthaze uZulu ukuthi ayithembe imali ngoba ithemba kuyiso isombululo esizaletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lentuthuko. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi kaziboni lokhu kusenzeka. Enye yazo ngumnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso ye Disability Center.
Ngingathi mina nxa into zomnotho zingakalungi, nxa abantu bengakabi lethemba ku-currency leyi entsha, angibona ukuthi kuzaba le change enkulu kakhulu. Abantu baza surrender ama ZWL bathole lawa amaziki, kodwa indaba ze-inflation ziyabazingakalungi.
Amazwi kakutshera agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Owen Chuma owenhlanganiso yeZimbabwe Economic Forum othi okwabangela ukuwa kwedola leZimbabwe akukalungisiswa.
Imbangela eyiyo ekathi senza imali yethu ihlale incindizelwe, ihlale ingelamandla xa sesikhangela amanye ezinye izimali zamanye amazwe. Imbangela lezo zilokhu zikhona.
Kodwa enye ingcwethi engusomabhizimusi eHarare umnumzana Simbarache Masiringosi uthi uyathemba ukuba imali le izanceda umnotho weZimbabwe.
So nxa sokwenzwe so ukuthi sokulama smaller denominations awemali kuyasiza kakhulu, kawusahamba uthwele inqumbi yemali.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima sezixwayise abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka ekhangelelwe ukubulala izifuyo eziningi. Sikhuluma nje amadlelo kawasekho ezigabeni zelizwe ezithiyeneyo ezigoqela eZemathebeleland North leSouth, kanti lamadamu lawo asesitsha. Ngaphandle kokudla kwenkomo okufana lotshani lokunye okuthengwayo, abalimi bakhuthazwa ukuthi baphe inkomo imolasis leSawuto. Nansi ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo echasisa ukuthi isawuto libaluleke ngani ezifuyweni.
Liqakathekile kabili. Okokuqala, la uyazi ntongamile ukuthi ungadla inyama lesawuto kakhulu usuzafuna ukokunatha, ukuthi wehlise ngakho, ukuthi wentshise ngakho. So ke ukuze isisu senkomo sisebenze ngokupheleleyo sidinga amanzi. So itswayi silisebenzisa ukuthi ngoba inkomo ziyathanda ukulikhotha, kodwa zingalikhotha sezidinga amanzi ukuthi ziyethola amanzi. Khonokuyana kuyancedisa ukuthi isisu senkomo sisebenze senelise ukugaya ukudla konke inkomo yakho ekudlayo. Okwesibili, because nxa ilahla amanzi khona phana inkomo, amanzi lana aphuma lalokhu esingathi ngama-minerals emzimbeni wenkomo. So itswayi liyancedisa ukuthi libe libuyisela lokho kulahlwe yinkomo nxa kuyikuthi isilahle ubulongwe lomthambiso. So ke itswayi liqakatheke ngaleyo ndlela, liyancedisa kakhulu ukuthi inkomo zikhwabithe amanzi. Amanzi wona nxa ethe sesemzimbeni yenkomo abe yinto eqakatheke kakhulu ekuncediseni ukuthi ukudlo inike khona yenelise ukuthi ikugaye ikungene emzimbeni wayo.
Nxa sesikhangela imikhuhlane engahlasela inkomo ngalesi sikhathi sendlala, babankomo yiphi abalimi abamele bayiqaphele?
Imbalwa ntungameli, ngathi nje kusukisela ekupheleni komnyaka kusizayo ekuqaleni kwawo, bese kuvele kuvuke umkhuhlane abawubiza bethi i-January disease kumbe ngesikhiwa yi-telerosis, umkhuhlane lo ubangwa yimkhaza. Kule mkhaza leva mokuba sendleleni yenkomo. Iyingozi kakhulu limkhaza ngoba ithwala umkhuhlane uthiwa yi-telerosis. So into eqakathekileyo kakhulu ukuthi lanxa sisesimweni esibi esifana lalesi, into okungafanelanga siyekethise yikudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithole idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokuyana kuyavimba imkhuhlane enjenge-telerosis ebangwa imkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa imkhaza kuthiwa yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani iyaqhatsha, ingani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa imkhaza. Kwesosoba lomunye othiwa yi-red water, lawo-ke ngumkhuhlane futhi ongena esifuyweni ngendaba yomkhaza. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane njengabo mkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa, kumbe i-black quarter. Kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela i-quarter evil. Lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kasithole ivaccine.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Sixoxela eseNairobi kwele Kenya. Kweziphathelane leMelika, owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe. Alubana ethe wanqoba kukhetho oluzayo wabuyela esikhundleni sikamongameli. Uluhlu lwabantu abacatshangelwa ukuthi yibo abakhangelwe nguTrump lulabantu abedlula kancane abalitshumi. Abagoqela unkosikazi Christine Noem, umnumzana Byron Donalds, unkosikazi Elise Stefanik, kanye lonkosikazi Tulsi Gabbard. Kodwa ababikwa bekhokhela kulolu luhlu ngabensundu ababili abathi umnumzana Tim Scott kanye lomnumzana Ben Carson. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, mina engikuboneka Thesi ayengakhetha umuntu omnyama okwakathesi. Angiboni mina kumnceda ngoba amacala akhe amaningi angathi asechisa at the wrong time. Sibona ukuthi wabhadaliswa izimali izigidi lezigidi eziningi ngendaba zakhe ze-New York zokuqila amabhanga lokuthatha izimali eqamba amanga. So that is not a good indication ukuthi izinto zakhe zizahamba kuhle, but ama elections ahlupa ngokuthi awusozi wabakwazi afanana sometimes the weather, ngoba i weather you can say izaba nje but kusasa kuthole ilanga likho or izulu liyana the whole day. So yeah, ukuthi afake u Carson njenge running mate efuna ukuthatha i black vote or abantu abansundu is going to be something that is deciding factor, but angiboni mina ukuthi uyangena this time engafaka Mr. Carson. Abanye abakhona babonayo bangani njengama India o Vivek lo mama lwana owe South Carolina o Nikki Haley labanye o Tim Scott labo mbona ngathi bangakhethwa khonapha to be his running mate.
Ukukhethwa kuka mnumzana Carson nxa engakhethwa ukuthi abe umsekeli kamnumzana Trump ubona kunganceda na ukuthi abantu abensundu bavotele umnumzana Trump.
Ukuthi election iza banjani uDonald Trump sele vice president omnyama, uzaba inkinga lapha for upresident Biden, ngoba kathesi sibona ngathi ama Republicans are very effectively pushing izinto ze-immigration le-law and order. Sebekhohliwe ngendaba zokuthi uTrump wabulalisa amapolisa at the Capitol. So into engiyibonayo mina is just ukuthi abantu esingathi ngamakhiwa bafuna umuntu ozanceda ibona like they had the America for the past 200 or something years.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Ohio konapha eMelika. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lonyaka kunanzwa iminyaka elishumi lokhu kwabekwayo umthetho we-Senator Paul Simon Water for the World Act lapha eMelika. Lo mthetho wanikwa ibizo leqhawe lezombusazwe kuleli lizwe owabona inkinga ezazizaba khona kwela kusasa eziphathelane lamanzi emhlabeni jikelele. Wakhuthaza ukubana kuthathwe amanyathelo okulungisisa lolu hlupho. USenator Simon wasungula umkhankaso edalela ephalamende ele-US Congress wokuthi kusungulwe ihlelo emhlabeni jikelele zokutholisa uzulu ikakhulu emazweni asathuthukayo amanzi ahlanzekileyo. Ekhuluma ngemva kokwethekelela kwakhe elwandle olwe-Sea of Aral, uSenator Simon wathi ayekubonile ngokutsha kwamanzi ngesigudumezi kwakumenza esabele ukuthi lokhu kwakuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane lokududulwa kwabantu ngenxa yokuswela amanzi ahlanzekileyo khonapha eMelika kanye lakwamanye amazwe. Lokhu kugcizelelwe umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo oluphuthumayo olwe-USAID, unkosikazi Samantha Power. Lanxa uSenator Simon angazange waphila ukubona lo mthetho ubekwa, idale lephalamende ele-Congress lagcina livumelana ukwethulwa komthetho owe-Senator Paul Simon Water for the Poor Act ngomnyaka 2005 ngemva kokuhlozisisa lokudonselana okukhulu. Inhloso yawo kwakuyikuphuma la macebo lenhlelo zokuthi uzulu kwamanye amazwe asathuthukayo enelise ukufinyelela amanzi ahlanzekileyo kalula phansi kwenhlelo zokuphathisa amanye amazwe omhlaba ikakhulu angelamali yokuqhuba lezi nhlelo. Ngemva kweminyaka ithuba munemunye kwethulwe omunye umthetho owedalela ephalamende wokwengezelela lokuguqula owe-Paul Simon Water for the Poor Act ususiba umthetho owe-Water for the World Act uzoguqela ukuthuliswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo lokuhlambululwa kwalawo aphuma ezambuzini ukuphathisa ihlelo eze-water, sanitation and hygiene emhlabeni jikelele. Ziqondiswa ngabohlangothi olwe-US Agency for International Development, USAID. Kusukisela umthetho owe-Water for the World Act wethulwayo, uhlangothi lwami solwenelise ukuphathisa izigidi eziphezu kwamashumi amane, 42 million zabantu oba bathole amanzi ahlanzekileyo. Kutsho umqondisi we-USAID, unkosikazi Power. Lalo kwakwenziwe yonke le imizamo kuze kube namhlanje ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele. Lokhu kuludubo olwethusayo ikakhulu emazweni ampofu. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ibika ukubana ilokwesabela ukubana udubo lokuswelakala kwamanzi luzadala ihlupho zokududulwa kwabantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million bebanjwa ngamandla ukusuka emizini yabo eminyakeni elishumi elandelayo phansi kwenhlelo zeMelika zokuphathisa uzulu wasemhlabeni ngamanzi kususela ngomnyaka 2008. I-USAID yenelise ukunceda izigidi ezingamashumi ayisikhombisa 70 million ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo kunatha lokusebenzisa. Yancedisa ukutholisa izigidi eziphezu kwamashumi amahlanu 55 million zabantu ukwakha izambuzi. Unkosikazi Power uqhubeka ethi siyathembisa ukuzinikela kwethu njengeMelika ukuqhubeka sigqugquzela ukutholiswa kwabantu abampofu amanzi ngoba kulilungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, ningenene linjani lapho, linjani lapho ekhaya? Ngimbuzi nami lapho Studio 7, kanti indaba leyenziwa nangakho ekhaya le. Ngiyani kabi kade kade kuphazamisa abantu besingane, ubaba lo ofunani kade ebantwini besingane. Wayengalungiswa kwakuwo khonale eMpumalanga, ikele abantu besintwini bezilungisela ukugaba lwabo. Wayengakhulumi ngegrawundi, wabulala khona abantu. Ngima ungena zonke iy'ndawo, uhambe wela njengemfukane wela faruka. Njani lo baba lo kahleka, hayi lo baba lo kaNgqondo, ubaba umdala ongakwane kuphandele imhlobo ngathi impuphu shuwa, uye lokhu eseyeva njengengane encane.
Studio 7 masakazi bethu kwezindaba abahla, niyaphila. Ajaziyatheze wavuma mna ngakudala uyehluleki izolo evumile uqale uyaletha kunandlala izolo evumile kathi indlala ihlupha okuseleyo kulandelayo ukuthi evume nto ukuthi yena ehluleki umbuso yomehlula ebehluleki yoko angazi ukuthi wayengaresigni mara one day uyeresignile ngoba umbuso yomehlula elinye lamalanga uyovuma faka eqalele ukuvuma ukuthi ayi indlala esithuni uyehluleki uyabona ukuthi isihlangwa sigqokile ngigqoke u-9 mara sewugqoke u-7 uzaze evume nje ukuthi hayi kulo mbuso wazowakho uyabhinyela nje into engamkwanisa
le ndaba yaboso kunamakhansela yokuncisha abantu ukudla emakhaya bakhetha abantu ukuthi abafodeli lombuso wabo obusayo. Sibona isixhwale kakhulu bantu bakithi. Kumele ukuthi manje kuthathelwe amanyathelo ngendaba le. Kudala baziqhenya bazenzela umathanda bencisha abantu abahluphekile ukudla ngoba abafodeli bandla labo. Akusiwona umthetho lo, akusiwo umthetho total welizwe lokubekiwe. Sifuna ukuthi naye lo president lo obusayo manje akasitshela ukuthi kahle kahle umbuso wakhe lokungani uncisha ukhetha abantu abavotela bona labantu abangavoteli bona. Sizwe naye lo president ukuthi kungumthetho na ebandleni lakhe kulo mbuso wakho obusayo, ngoba thina sikwazi lokho, sikuyasimangaza kakhulu ento kuzwisa ubuhlungu ukuthi kuncishwe abantu abalambileyo bona bosobhuku nabokhansela labo bathatha amasaka. Uthole umuntu oyi-1 athethe amasaka ayi-10 ayempupha hamsi emzini wakhe. So kuyinto ukuthi siyilungiseni yonke leyo, siyizwisise ande futhi baboshwe labo bantu ngomthetho, ngoba iselegal ba-abuse abantu, ise-crime lento abayenzayo elizweni. Wonke amazwe abeke ukuthi ubani uvotela bani, wonke amazwe angaphandle lapha abantu banikeza ukudla for mahhala kungakhethelekile ukuthi uvotela liphi bandla. So ngapha songathi sokunobandlululo olukhulu kakhulu. So akulungiswe lokhu makhawakithi, ngoba isizwe sakithi sesifile and siyazi ukuthi futhi sibulawa yona lo mbuso obusa nabantu bawo. Iyona lento esiyikhuluma ukuthi lo mbuso ubulala ilizwe ngoba ugovernment wakhona kunanto ayenzayo.
Sanibona basazi abathandekayo. Ugashini ngala eGoli wachitha isithi nifuna ukufaka abantu abathandwa ngabantu kudla abathandwa ngabantu sibefakiwe. Wayichitha isisi, wayichitha sobaleka ufo lokhuzana uShamisi sobaleka wayichitha uShaba kana manje uthethe cwaka jabusa hamba yemoto lezi ale mali abamnikeza yona. Ngiyacabanga ukuthi ihamba yaphela le mali izovumbuka futhi esenelinye iqhinga futhi sadinga nje iqembu nje linye lengathi lime kahle ahambe futhi ayogilisa athule futhi imali futhi ngapha kulokhu kuza noPF. Hayi wesiphupho kumfo, angazi ukuthi unkosikazi wakho lengane zakho sikubona kanjani uma uhlele endlini ukuthi kwazi isiphupho mfo. I wish le odinga hamba nje ufika kuwisiphupho kutala baba bale mfundo onayo ayikusebenzeli noma ungahamba emhlabeni uhlele ukwazi ukuthi isitrap ukuthi imbi ngendlela esimangaliso isiphupho esinzima bafo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbono, nanzi inombolo +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo sikuthumele izindaba zethu, ungafaka isicelo kunombolo efanayo +1 202 465 0318.
kuti Woza, Woza, Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi ubhekile.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMasikandi odabuka kwaMahlaba ithwale usuka lentombi emnyama ephethe ingoma zakhe ezimbili ezintsha. Linsizwa icula ikwele South Africa.
Ngidabuka efela busi kogodlwa umnyama omahlaba ithwale isigodi sangakithi kusegwenyini emculweni ngiqale ngo 2022
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilawo ama CD. Kulabo abafuna ukudownloada ziyatholakala makuphela lenyanga leyo. Inumber zami zithi 064-152-9196, 064-152-9196. Yizo inumber zami lezi ngitholakala kizo zefoni. Ngise South Africa. Bengicela ukuthi kulabo abafisa ukungisponsor noma abafisa ukungisiza ngomculo wami uqhubekele phambili, izandla zivulekile, bengakhululeka bengisize.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngibathembisa lukhulu, kukhulu okuzayo. Bengicela ukuthi nje banginikeze ithuba, bangibekezelele ngoba kukhulu okuzayo futhi utshintsho engizalayo lukhulu kakhulu.
Zoga matota, ngusoka lentombe mnyama, sigqibela uhlelo lwethu ehlabelake kamnandi lapho. Insizwa yakwaMahlaba ithwale kokodlwa yiyo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi yiZiki. sizikhangele sikhangele bezihamba phambili njalo singakehlukani incwadi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo ngokuzidibhisa lo kuzidingela ukudla kanti sokwethulwa imali yeZimbabwe entsha olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.